Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, March 15th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about heavy rains in Zimbabwe amid concerns of flooding in several provinces.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about heavy rains in Zimbabwe.
A tropical cyclone Idai made landfall late Thursday in Mozambique, bringing high winds and flooding to a region already hit by storms. Over the past week, heavy rains in Mozambique and Malawi have killed at least 126 people and left thousands of homes destroyed. The heavy rains have also hit some parts of Zimbabwe.
This month, the United Nations launched an international appeal for $234 million in emergency aid for Zimbabwe, where drought is expected to affect a third of the country's crop and leave 5.3 million people needing assistance.
Zimbabwe's annual maize consumption is 1.8 million tons, but farmers say this year's drought heat harvest may be less than 1 million tons. Finance Minister Mthuli Ncube says the country has 500,000 tons of maize in strategic reserves.
And sometime this week in politics, President Emmerson Mnangagwa's government suspended Community Tolerance Recreation and Development Trust, saying it was not properly registered, while critics believe that the state is continuing with its crackdown on opponents almost 2 months after the general public protests, which left at least 12 people dead. At the same time, doctors this week downed tools, claiming that they don't have essential equipment and drugs for patients. A similar strike by some doctors early this year paralyzed all state hospitals.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yebo kambe zulu kandaba lingalithola njani lapha likhona khona ngapho ke sizwile ke ukuthi kule tropical cyclone kumbe ngithi icyclone okuthiwa nguAida. Uaida lo ke
Idai.
Yeah, but esindebeleni.
No. It's so, that thunder or something in Ndebele.
Say da. Say Idai.
No, it's da. This is Shona.
Idai, yeah?
No, if you die, if you put D, you die.
Idai.
Idai.
That's typical.
Yeah.
Yeah, so it's like saying Thompson.
Okay.
So, yeah. So now, we are going to start cycling in a day. Idai. What do you think? Idai.
Yes.
So kunoko ke engani nguzamile isayikhona ngikhona njalo. So khonapha ke siyabona ukuthi kula bantu abaningi sibili asebefile.
Yes.
Singathi ke izulu leli liqalise ngefike pelileyo. Lapha lichaye khona eMalawi la gcwalise endaweni eziningi abantu bafa inyamazana ezinye zathathwa ngamanzi. Kuzobuya ke izolo lalamhla kuseni yena le isayikhona ingene eBhayira. Kuse ingene eBhayira yaphinda yangena leMtare. Kuna ngale lapha lokhu cha khona iqhubeke siyaphambili
kanye South Africa. Africa
the South Africa eKwaZulu Natal. So kanyangazani ke kulobu zima obumangalisayo ebantwini lapha abahlaselwe lizulu jonga. So siyabona njalo ukuthi United Nations yaka yajoya ukuthi kukanyangazani kule drought ezaba khona kodwa ke nxa sokubuya izulu enxa kuyaba wesibaba ngoba ama crops angazani agcwala amanzi andamanye vela kukhulwe kube njalo kodwa singakhohlwa njalo lokuthi uhulumende unganiwenze okunye lapho ukuthi avale inhlanganiso khona ngale maswingo ukuthi ke kungasasebenzi ya so sizabona ukuthi sizakwenza njani jonga nxa ukuthi ekuqaliseni singakhuluma ngakhona kwizulu okunye sesikuletha ke mbayimbayi kunjalo baba
ndizo zo gives nyaya iripo ndeyo ukuthi cyclone Idai iri kuisa mvura yakawandisa muZimbabwe. Tichiona kuti nyika yanga yakatotarisana zvakare nedambudziko rekushayikwa kwechikafu nekuda kwedrought yanga iripo zvichireva kuti zvishoma zvanga zvichiwanikwa nevarimi muminda zvinogona kubva zvangokanganiswa zvakare nemvura iri kunaya iyoyi yedutu mpengo cyclone Idai. Tichiona zvakare kuti United Nations yakanga yatoparura chirongwa chekupemera mari Zimbabwe kuti inge ichibatsira vanhu vanoda kusvika 5.3 million vanonzi vakatarisana nenzara kunyanga hazvo hurumende iri kuti ine matani akati wandei ari parutivi akasende kwa paruti kuti anogona kupa vanhu chikafu kana kuwanisa vanhu chikafu kwemwedzi minomwe asi zvinenge zvakutozoonekwa kumashure nekuti pari zvino vanhu zvikuru mumareserva nemumadhorobha vatotarisana nenzara paitawo nyaya yekuti sangano reCotrad rinoshandawo mukubatsira vanhu vanenge vachishupika ivava ranzi rambomiswa kushanda kumasvingo zvichitariswa mapepa aro chinzi haana kunge ari muorder kana kuti harina kunyoreswa zvakatsarukana tinonzwa kuti nyaya yacho inenge yakuda kuendeswa kumatare edzimhosva tamunzwa gweta resangano richitaura kuti vari kumhanya mhanya asi nyaya hombe Gibbs ndiyo yedutu mupengo Cyclone Idai tanzwa kuti kusvika pari nhasi kwanga kwazivikanwa kuti dutu mupengo iriraurayi vanhu vanoita 126 munyika dzinoti Malawi, Mozambique neSouth Africa tichitarisirawo kuti parinopinda muZimbabwe rinogona kunge radzikirawo ukasha hwaro zvekuti hatizotarisira kurasikirwa nevanhu kana neupenyu hwevanhu pamwe chete nezvipfuwo asi tinonzwa kuti hurumende kuburikidza nebazi rezvekuburiswa kwamashoko vayambira kuti rinogona kunge richikanganisa misha nezvirimwa nezvimwe zvakadaro iro dutu mupengo irori Cyclone Idai vakawanda vari kuti sei riri kupiwa zita rekuti Idai tambonzwa tsananguro yekuti nyika dziri kuchamhembe kuAfrica dzakasangana vakakanda mazita munguwani kuti ringanzi chi pakasarudzwa iro reZimbabwe rinonzi Cyclone Idai lo.
So siyabona kuti lo Idai ungaba umuntu wesilisa kumbe wesifazi is it a man or a woman?
Ano.
In most cases, why are cyclones and hurricanes given some female names in most cases?
And I've heard before that those with female names are intense, yes. But those with men's names are mild. I'm not sure with this one. Tichaedza kuti zvonzwa kuti zvakamira sei asi hapana munhu anonzi Idai handisananzwa munhu anonzi Idai ndofunga riri kungotsanangura kuti zverudo kuti Idai
do something
kutandana
okay so it rhymes like Idai.
Aiwa ndiri kuda kuti Idai
no you see
regatinzwe parunare ndofunga tine vatine nawo parunare
Mr. Tichaona Zinyemba
yes
is at the Met office. Mr. Zinyemba, good evening and welcome to the program.
Thank you so much. I'm glad to be here.
Thank you so much. Tell us a bit about this cyclone.
Well, tropical cyclone Idai, of no particular originality in terms of the name, started off in the Mozambique Channel, as you might be aware, and has since made landfall over Mozambique, and that the report that you just mentioned, that quite a number of deaths have occurred, and some infrastructural damage, massive infrastructural damage has also occurred. It's now further towards Zimbabwe's eastern borders, but at the same time, we were receiving, or some places along the eastern borders, mainly in Manicaland provinces, are actually receiving heavy rain. I think they have been since last night, really. Some of the areas haven't seen any break in the precipitation that has been occurring. And obviously, that might have some impacts or some repercussions in terms of infrastructure damage. But yes, it is moving slowly westwards. In terms of the cloudiness, it's already covering almost the entire, entire Zimbabwe, with associated with some light rain or drizzle in some areas.
Yeah, ngeke ngikhulume ngesintu konapho ke, just hold on there. Yeah. So I just want to translate then give it to you. So abantu ke lapha beZimbabwe batshelwa ngubaba uZinyemba lapho eMet office ukuthi izulu le libuya sibilikhanya likhulu kakhulu. So ke uthi ke iCyclone Lay singenile kule Mozambique emtare ngale abantu sebezuza ke ngathi sokusina izulu. Kuzobuya kwezindawo ke kwele Zimbabwe kungani sokulamayezi sibili kodwa ngani kulomfefezo kodwa ke ukuthi hayi liyabuya sibili izulu abantu balimuke sibili kube njalo ye kunjalo futhi
ndizozo Gibbs vazinyemba trogamuchirai muchirongwa chedu
vatinotenda
ndizozo vakawanda vari kungonzwa nezvedutu mupengo iri Cyclone Idai kunzira kupinda muZimbabwe asi vazhinji vanobva vatya vachinzwa kuti kunyika kwarapinda uko rasiya rauraya vanhu vangasvika zana nemakumi maviri nevatanhatu 126 people dead. Zvingatarisirwa here kuti parinopinda muZimbabwe rinenge richine ukasha ihwohwo kana kuti zvakamira sei mungangotsanangura zviri kutarisirwawo nehofisi yenyu yemamiriro ekunze?
Chinoitika apa ndechekuti dutu mpengo kana richiri muMozambique Channel rinenge rine ukasha chaizvo, nokuti tinoziva kuti mugungwa hamuna achingati friction yakanyanyisa, saka rinotora simba chaizvo. Asi kana razouya panyika simba rei rinotiperei. Asi chatinonyaya kutarisa harizvo simba rekunge rino ukasha, nokuti ukasha uhwu hatingade kutsananga ndehwekuti hwekunaya kwemvura yakanyanyisa inoramba ichinaya nguva yese, kwozova nemhepo yakawandisa zvakare. Izvozvo tinoziva kuti mvura yakanyanya kunaya kunyanya nzvimbo dzakakwirira dzisekumanikaland kunogona kuti dai atingati pachirumbi malandslides. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinokwanisika kunge zvichiitika, uyezve kunogona kuita atinotiaye pachirungu flash flooding or riverline flooding. So izvozvo zvinounza matambudziko chaizvo kunzvimbo dzinenge dzanayiwa chaizvo, sekutasa kwataita kubvira Mangwanani kusvika izvine zvinzvimbo dzakafanana nana Chisengu, ana Chipinge, ana Mutare, ana Nyanga, zvichipinda mukati dzar skwera dzichiwana mvura. Ndingade kupa muenzaniso kuti makuseni chaiwo na 8 o'clock Chisengu yanga yatowana mvura inosvika 153 millimeters, asi kusvika nani zvino haisati yamira mvura, zvichireva kuti mvura inogona kunge ichipfuurira ipapo zvakadarikidza. Saka ndozvimwe zvatinenge tichitarisa kana chiti isusu intense kana kuti kusimba kana kuti ukasha wematropical cyclone, nokufamba kwenguva kwaanenge avita anoshaya simba riye zvakare, rinonge richiderera richiderera, asi mvura inogona kuramba ichinaya. Saka ndo zvatinonyanya kukurudzira izvo kuti vanhu vanyanya kungwarira manayiro emvura yachone, nekuti anogona kukonzeresa mafashamo mumbizi nemunzvimbo dziye dzakaderera.
Aiwa, tinotenda zvikuru vazinyemba. Gibbs, you was just explaining the same way he has done when you asked him about this intensity of the cyclone. But he's saying when it's on land, the intensity tends to lose strength, it decreases. Mm-hmm. But when it's like along rivers, it gains. Mm-hmm. And he is also issuing warning to people in low-lying areas that flooding may occur because of the heavy rains coming down.
So, Mr. Zinyamba, how much rain is expected in Zimbabwe? And what should people do, you know, under these circumstances?
Well, naturally, you can't really say this area is going to receive that, because the rain that might be received at a particular place will really depend on the on the position of this tropical cyclone. And as it moves further inland, it degrades. So you might actually hear things like now an overland depression. But in terms of the rainfall, it will be still very active. So you can't be specific in terms of this area is going to receive so much. I think it depends on the position of that area vis-a-vis the track or the trajectory of the tropical cyclone. So this is why we're saying those areas that are going to be impacted more obviously will be near the center of the tropical cyclone, and therefore also being assisted by topography, because topography tends to play a very pivotal role in terms of the rains that might be received at a particular place. And obviously in the eastern islands there, or Manicaland areas, that's where you have higher ground. So naturally, there's always a risk of potential of getting more rain. Hence, places like Chisengo, as I alluded to earlier on, received 153 millimeters as at 8 o'clock this morning. And as I said, it has been raining ever since, very heavily for that matter. So potentially is going to be more rain over those areas. Now, your listeners might also might be interested in how is it going to be projected going forward. Well, this system, as it degrades, is likely to be moving, because it can't go over mountains, so it follows the contours of the ground. So this is why projections of that is supposed to go at least northwestwards through the northern areas of Mashonaland east, like places like Mtoko, then into Mashonaland central, and perhaps even into Mashonaland West, also including such areas as Harare and surrounding areas.
Thank you so much.
Thank you so much, Wazinyemba Rambaya Nyimuri Parunari. Gibbs, I think we have wanofawa guest Mr. Mantla Nkomo inyanzvi yekurima.
Yes, Mr. Nkomo, good evening and welcome to the program.
Good evening, Gibbs, and it's a good evening to your listeners as well.
Thank you so much. And now people are facing this cyclone, and for farmers, this could be, you know, a tragedy, right?
So I think it's two things, Gibbs. I think that for, especially in the provinces that Mr. Zinyemba is mentioning, where the rain has been decent, where there's a crop of tobacco, there's a crop of maize and stuff, getting more rain right now will create definitely issues. Fortunately, I think a lot of the maize has probably gone past the flowering stage, but there will be waterlogging and people might lose crops. And just the mere effect of trying to deal with a waterlogged situation could be a problem. But I would also hasten to say that, you know, it might be a disaster in areas where they already had a good crop. But in areas where we're already facing a shortage of water, you know, dams drying up and the pastures not looking good, a little bit of rain at this time will solve the water problem because it might fill up the dams. And I think it might also allow the grass to just have one more growth spurt. So for livestock farmers, I anticipate that the areas where this cyclone or tropical depression, when it gets there, will pass through, will actually have a positive impact.
Yeah,
into bengicho ukuthi izulu lele lesikhukhula likavili. Endaweni lapho abantu abalezilimo ebesezikhulile ekade sebekhangelela ukuthi hayi lo mumbu usukahlele and ngumumba abangawuvuna kungaba khona indawo lapho ukuba lezulu eliningi okungadala uhlupho kakhulu ngoba ezinye indawo ziyadoda and izilimo ezifana lo mumbu kazithandi ukuthi kube lamanzi so kungagcina kudala uhlupho lokuthi isivuno ekade besikhangelele singagcina sisehla le ndawo ezilima igwayi lazo ngithemba ukuthi bangaba lohlupho kakhulu ukuthi kube lezulu eliningi elingaphezu kwamanani akhulunywa ngumfowethu Zinyemba. Kodwa njengoba sisazi ukuthi bathi okubi komunye kuba muhle komunye endaweni lapho akade sivele sisilela amanzi izulu selihambe masinyane ngibona ngani ukuna lokho kuzancedisa ukuthi amachibi lezifula lamadamu agcwale ngoba kwezinye indawo sesitsha Gibbs phinde futhi lotshani benkomo belulula kakhulu ukuthi besingaboni sibili ukuthi lungafika lungadlulise ebusika. So izulu lele if lingafika kulezo ndawo lingasiza ukuthi utshani bungani buyaqina sikwanise ukuthi silaluke size siyefika esikhathini sezulu lelandela.
Aha, siyakuzwa kakhulu. So he's explaining exactly what he said in English.
Yes.
That you know, this could be you know, a double-edged thing. Good for other people and bad for others.
Well,
for those that were facing maybe places where there were little rains, it could be some good news for them, but it says
and for livestock.
Yeah, yeah, and where maybe the crops are good, could be bad news.
That's true.
Yes,
I just want to read a statement here issued by the Harare City Council. I think about 6 hours ago.
Yes,
and it reads: Harare City Council is urging all motorists not to park their vehicles under trees. Residents to keep their doors and windows closed because violent winds that may destroy trees and blow roofs may be experienced in Harare. Where possible, avoid night travel and crossing flooded rivers. Those who settled on wetlands should be on high alert as the city may experience floods. Members of the informal sector storing their wares in drainage systems are urged to remove the goods as these may block the drainage system. Harare City Council,
yes, and then we've got a tweet from the Minister of Information and Publicity. It says, you know, it talks about the cyclone. It says, government through the Civil Protection Unit has triggered its disaster management systems, which involves armed forces, Air Force, ZRP, Aqua units, partners such as International Organization of Migration, Red Cross, Save Children, ETC, as part of its action plan. So they are saying that they've actually activated the system. Yeah. So but sebelungiselele. Yes. Ngabuyela kuzinyemba.
Ndizvozvo vazinyemba. Tiri kuona chiziviso chaiswa nekanzuru chekuyambira vagari vemuguta reHarare vane dzimotokari. Hanzi musapaka dzimotokari dzenyu pasi pemiti. Mudzimba umo musasiya madhoo akavhurika nemawindo akavhurika nekuti kune mhepo yakasimba inogona kutyora miti ichi donera padzimotokari kana kusimudza matenga edzimba ichipinda nepamadhoo apa pamafafitera pamawindo apo zvine zvichingodaro mhepo ichipinda ichikuwadza vanhu vayambirawo vanhu vanochengetedza zvinhu zvavo zvikuru vanotengesa vaya hanzi pane vamwe vanoti havanawo mari dzekuisa kumastorage vanotsvaga pavanofunga kuti idrainage haisviki mvura iyi regai ndingosiya ndaisa zvinhu zvangu imomo hanzi vari kukurudzirwa kuti vanga vasingachengetere zvinhu zvavo madrainage system sezvo zvichibva zvazovhara drainage system dziedzi mvura yotadza kuenda kwainofanira kunge ichienda kwozvokonzera flooding zvii zvamungawedzerawo pamusoro pestatement iyo kana chiziviso kana yambiro yaitwa nekanzuro yeHarare
ichokwadi pane mashoko ataurwa necity of Harare kunyanya panyaya yekuti miti inogona kupfeka nemhepo inenge yakasimba kazhinji kazhinji unoona kuti ivhu kana mhepo ikangoda kuvhuvhuta yakati simbei zvino miti inogona kunge ichiputsika uyezve zvemafafitera zvinhu chinhu chino chatinokurudzirawo chandanga nchida kunyanya kusimbisa pane nhaurwa iyoyi ndechekuti manayiro emvura etropical cyclone akasiyana nemanayiro emvura atingati aye mvura ine mupande kana kuti ine mabhanangana tropical cyclone kuona kwachaita mvura iyi iri kunaya zvine nokuti atingati mwoyo wetropical cyclone uchiri kure iri kunayazvi zuva rese ramba ichinaya asi haisi kunaya zvezvokuti inogona mafashama anogona kungouya nguva diki diki saka munozoona kuti nenguva nokutiwo tropical cyclone iri kufamba sei mvura iyoyo inogona kuwanda kana inogona kungoita ichingonaya zvezvokuti chaka 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 isinganyanye kuzokonzeresa yatinoti flooding asi zvakangonaka kuti vanhu vangwaridze kuti kune dzimwe nzvimbo ngatigarigatike kuti kana itasa Harare tiri kutarisa yatingati pachirungu yeCBD aiwa Harare tinenge nzvimbo dzakatenderedza iro guta rekuzeharare saka kunogona kuita mvura yakawanda iye zvinogona kukonzeresa matingatiwe maflash flooding saka hongu tinonge tichikurudzira nebazi irori reDepartment of Civil Protection tiriwo nhengo yeCivil Protection saka tinenge tichikurudzirawo kuti vanhu vangwarire kuti zvaka mhepo nemvura zvakare unozoonawo kuti dzimwe nguva kungangoita mvura ine mabhanangana kazhinji kazhinji tinokurudzira ipapo kuti edwe musahwande pasi pemiti kana zvezvokuti kuda kubatana nezvinopisa zvezvi muchida kugadzirisa zvokudya izvozvo zvine njodzi zvine ngozi yakakurisa chaizvo nokuti kana kukaita yatinoti pachirungu lightning kana kupenya kuya kumunhu anogona kurohwa nemheni ari nzvimbo yakatoiri kure nekune mabhanangana ayo saka izvozvo ndo zvinhu zvatinge tichikurudzira kuti weduwe ngwarirai musabate zvinhu zvine moto wemagetsi kana kuine mabhanangana musahwande pasi pemiti musahwande pane kana kuti imba inenge iri yega pabani iyo inogona kunge zvakare ichikwanisa kurohwa nemheni asi mvura iyi ichokwadi kuti mvura iri kuuya nzvimbo dzakawanda asi kunyanyanyanya ndoda kuti ndinyanye kutsiridza ipapo kudziridzisa ipapo kunyanyanyanya nzvimbo dzekumana mashonarensentral nokuti mafambiro etropical cyclone ari kuoneka kuti yakuda kunge ichienda kumusoroko unozoona kuti yakuda kuzotevedzera zambezi pari kana nedzimwe nguva saka tinoona kuti idzo nzvimbo idzodzo ndodzinonyanya kunge dzichizowana mvura yakawanda.
Thank you so much, Mr. Nyemba. We will invite you to explain the same in English because handizonyanyogona kutsanangurira vanhu vanopedzisira vava kuti asi takanzwa jonga achiti pasi pemuti ndo panoita yeah, ramba yanyu muri parunare. You know, Gibbs, when we were school, sorry, say, Vazinyemba, sorry, muda kutaura something.
aiwa ndangaida kungoti aiwa tinobatsirana kuti tione kuti tingape resource even machirumbi kwa tereririni
ndizvo zvee handinodzoka kwamuri ndaida kuyeuchidza Gibbs kuti nguva yatati tiri kumusha ndichidzidza kumusha kwangu ndobva kuzumba Gibbs kuchikoro kwandaidzidza pamashambana ka school kudhara ma 70 tarisingava nemari nekuti nemaambrera zvamakuita izvinezvi saka wakanga usina kuwana sagara unopeta kona kuti upfeke kuvhara mvura unohanda pasi pemuti kusvika yapera saka ndoparonzi navazinyemba hapana kunaka ndizvozvo
so you can go ahead and say it in English you know in terms of what people should actually do.
Well, my comments really will first hinge on some of the warnings or reports that have been issued by certain agencies around the country. Our emphasis, as far as it's concerned, would be really on the rains that are expected. We are not generally expecting. Well, there will be some flash flooding in areas that are susceptible, particularly of low-lying areas. And obviously, that can actually potentially cause some danger, and as far as felling of trees and the washing away of infrastructure, as it were, or even potentially drowning. But I want to emphasize again that we've seen that the tropical cyclone is continuing to move westwards, further into the country, degrading at the same time. In terms of in terms of rain, yes, we continue to have rain. It might not be heavy everywhere, but I think it could be mostly heavier near the center of the tropical cyclone. And this is what is important to actually keep in mind, that it's not like we're generalizing that we're going to be getting lots of rain everywhere. No, we're saying some areas will get heavier rain, maybe being assisted by topography, but others might just get light rain, which is continuously falling. Typically, what we are finding in here in Harare, as an example, the rain has been falling since morning, and this has just been light rain. But we're expecting the peak of this system to be between today into Sunday. So there's always a risk of flash flooding. Mm-hmm. The other issue that I wanted to emphasize on is some of these storms could be associated with a lot of lightning, and we know that lightning is a very hazardous, and people are usually struck by lightning by hiding or by standing underneath a tree. That actually creates it's very dangerous to do that. So we urge the public not to hide under trees if it's raining as much as possible. Do not shelter in an isolated structure or shed, as it were, because potentially that will actually increase your chances of being struck by lightning.
Mm-hmm. Thank you so much. Statu Babunyoni, lapho secingweni, umlaleli. Babunyoni, kunjani?
Sona kunjani, baba.
Siyaphila nyoni. Ubona njani ngoku kuthiwa ke kuyabuya i-cyclone le? Kunjani lapho khona kulapha?
No, le into iyamoja kakhulu, mntate. And njengabantu baseZimbabwe sisentingeni ngoba la egovernment yethu ayikwazi ukuthi isincede ma inkinga le ivelile ngoba ngitshona the way imoche isade eMozambique neMalawi i-equipment yabo izobanceda ngapha nangapha so thina eZimbabwe sile nkinga ngoba abantu bazovela lele inkinga yemvula akunancedo bazolutholayo
po lina lapho elikhona abantu bathini abayisabi khonoko
bayesaba kakhulu Boza, waya wona kuti into le lapho isithi ikhula khona vele yamotha kakhulu.
Mhm. So singathi abantu sebehlalele evalweni kona.
Kakhulu.
Ye, nxa sesigangela ke lina lapho likhona ungabuka ngikhona kona.
Ah, mina ngise eJoburg, South Africa.
Oh, kona mpo alinanga kona ngapho ke eJoburg.
Ah, lapha rikafiki.
Kodwa kwaZulu Natal sizokuthiwa kuyahanjwa ngani.
Ya lapho vele imochile kakhulu.
Ye, so ungathini ke iphosilizwe amazokugcina?
Mina isicelo sami ukuthi abantu baya ngifanele government yethu yaseZimbabwe ngicela ukuthi iyenze something ukuthi abantu mabavela lale ndlozi nabo bakwazi ukubanceda.
Aha.
Bangabayitsheli nje.
Hayi, siyakuzwa kakhulu nyoni. Sibongile kakhulu baba.
No, ngiyabonga baba.
Yeah. So Mr. Nyoni is appealing to the government to help people. You know, he says people are fearing this kind of cyclone.
Yeah.
So they're not even sure what is going to happen because of the destruction in Mozambique and Malawi. So they are really, really scared. So maybe he's appealing to the protection unit to actually take some kind of action over this issue. Mm-hmm. So sibuyele kubaba ke uNkomo.
Nkomo.
Baba Nkomo, nxa sibona ke kuyiwa phambili lapho ukuthi eZimbabwe kujalile ukuthi kube le mvimbi, imvimbi yathi last year yabe ingatsha umoya ungela isiphepho esingako. Kodwa ke lokho kubuyayo kuyawisa amabele, kwenza izinto ezinjalo ukuthi even lezihlahla ezithize lazo ziwe. So nxa ukuthi sokunjalo ke baba Nkomo, amabele selele phansi, pho umlimi kumele enze.
Ya, kuba lukhuni ngoba izulu sonke siyalifuna, kodwa eliza ngalolu hlobo luza lithwele okuningi kakhulu, njengoba usitsho ukuthi umoya lo ungawisa amabele.
Mm-hmm.
Esingakutsho thina nya ngibone bekwenza ikakhulu emakhaya ukuthi la mabele awileyo abantu bayawadobha benza ngani izithingithingi kumbe izithungo.
Mm-hmm.
Bewabuthelele ndawonye ukwenzela ukuthi at least aqedelele ukuvuthwa kwawo. Kodwa kwezinye indawo uzathola ukuthi ukumotshakala kwakhona akusalungiseki. Ngenye into Gibbs ebengifuna ukuthi siyinanzelele, indawo esizivalisayo ukuthi izulu lele lizafika khona Malawi and to a certain extent Zambia.
Mm-hmm.
Asikhumbule ukuthi yiwa amazwe akade enceda thina eZimbabwe ukuthi nxa sile drought.
Mm-hmm.
At least bona bavame ukuthi babe lezulu sithole khona amabele. So mina into engethusayo njalo engesabisayo ukuthi izikhukhula lezi engizibona kubo Mozambique eMalawi and mhlawumbe zingagcina seqela leZambia zitsho ukuthini kundaba ye-food security kumbe ukwenela kokudla ku-Southern Africa yonke. Yinto okufanele ukuthi siyinanzelele ngoba kutsho ukuthi phezu kwe-El Nino singagcina futhi lapho ebesithi sizaphephela khona lakho sithole kungaselaka kudla okwenele.
Yeah, so ke besikujumile lamhlanje baba Nkomo, kodwa sibongile kakhulu ukuthi usibuyile lapha-ke kuhlelo. Phosela ukugcina baba.
Hayi, elokugcina ukuthi u-2019 uzaba ngumnyaka olukhuni kakhulu kithi abalimi.
Mm-hmm.
Ngakho asihleleni kahle imisebenzi yethu. Laba abalamabele amalutshwana abazame ngamandla wonke ukuthi bayalondoloza. Lapha ababona ukuthi hayi akusaphumi lutho.
Mm-hmm.
Kwezinye indawo bese encourage abantu besibakhuthaza ukuthi hayi geca nje wenza isayileji uzafida inkomo.
Mm-hmm.
Laba abalenkomo kuphela ababona ukuthi amadlelo ayaphela, ungalindi ukuthi inkomo izigcine ivuswa ngezigodo.
Mm-hmm.
Ngcono uyithengise ugcine imali uzaphinda uthenge futhi nxa sokungani kuyacaca ukuthi amadlelo ami njani. Kasingabili ababantu ababambelela ukuthi into zingaphonga ukuvuka zijintshile singenzanga inhlelo ezifaneleyo.
Awubone ke baba Nkomo, sibonge kakhulu ungadela kusasa. Sibe lempela viki enhle baba.
Lami ngilifisele enhle kodwa lingabulawa ngumqando kini ngapha.
Hayi kunjalo, lani lingabulawa izulu
Okay.
All right, bye-bye baba. So that is Mr. Nkomo. He says,
yep,
in some cases where the maize has been brought down by the rains, some people normally pick it up and tie it together.
Okay.
And it works. But in some cases, he says it doesn't
breaks.
Work. It breaks, yes.
Mm-hmm.
But he says if that happens, that you cannot do anything with it, you actually gather it and make some silage out of it.
Okay.
He says for the cows,
feed,
it's okay.
Stock feed.
Yes.
Yes,
sir. So, but his fear is that
if
Malawi, Zambia, and other countries that have been supplying maize to Zimbabwe are affected by this cyclone, then in terms of maize supplies, Zimbabwe may be facing a crisis.
A crisis. Yes, that's what I'm also seeing on Twitter. Gives some updates. There's Diamond FM Zimbabwe, and they said Sakuva Market roofing blown off by heavy rains. That's Musikaweku Sakuva, Urkunzi Marata, Torwane Mepu, Koya Mumanonzi Simba Chips. I saw update on the destruction by Cyclone Idai in Chipinge today. people need urgent help. Vaisa mfananidzo gipsu rukura kiza chibage chakaita kuwaridzwa kurara pasi chakaradzikwa nemhepo iyoyi. Koita vamwe varikuti dutu rinotifungisa cyclone Helene payakamborova muna 2000 kuchipinge zvakaita kuti muridzi paradzaniswe. Then pane vamwe vaisa mfananidzo yekuchipinge nekwamutare tikona pachipinge pane chitoro chinenge TM chaka pamberi pechitoro ipa pakazara mvura nedzimotokari dzakatovharwa nemvura. Saka ndo zvimwe zviri kuitika izvozvo kubva kumativimana enyika. Ndinoimba kuti rwendo runo nenyaya yekuti vanhu vakushandisa social media kwaane madande mutande, vanhu vakwanisa kuzivisana vachiyambirana kuti kuno kune dambudziko rakati, itai zvakati. Ehe, rikaiti mbonzwa kuna vadzinyemba kuti Mr. Zinyemba, inyaya dzemadande mutande kana social media dziri kubatsirawo zvakadii kufambiswa kwemashoko panyaya iyo yedambudziko recyclone Idai? Nokuti tinoona vamwe vachiti masocial media aya anotakura mashoko enhema, vamwe vachiti aiwa ndo yatove nzira yekukasika kunzwa naye mashoko.
Zvinogona kudaro hazvo kuti nguva yakanonge pachita kwekunokureva nhema. Asi takatarisa nyaya tropical cyclone Idai, kuona kwangu mwedzimwe dzacho dziri kuita kuti tikwanise kuwana yatingati ruzivo nezviri kuitika kune dzimwe nzvimbo idzodzi dzatiri kutaura kuti tropical cyclone ndokwairi kunyanya kuve iri. Saka zvinobatsira dzimweni nguva panogona kuita iye zvimwe zvokupamidzira wanyaya. Asi inini ndinoda kunge ndichida kutenda social media isu takamirira bazi remamiriro kunze kuti riri kutibatsira kuti tiwane maruzivo zviri kuitika kune zvimwe. Naipapowo zvakare isu tinoshandisa social media kunge tichizivisa mhuri yeZimbabwe kuti ndo zviri kuitika isi kunzvimbo dzakadai so kunyanya nemafambiro ari kuita tropical cyclone iyo Idai. Nokuti Idai ndanzwa pamwe vamwe vachida kupa muenzaniso weHelene. Tropical cyclone Idai ndo yakakurisisa chaizvo kupfuura dzimwe dzatati tawana. Saka zvichireva kuti zvairi kukonzeresawo zvairi kukonzera munzvimbo dzakanyanya kunge dziri munzira yayoni zvinogona kunge zvinhu zvakakurawo. Saka ndinodayira kuti mabazi ndambonzwa muchitaura zvokuti pane mabazi ehurumende vane mashoko avataura. Saka ndinodayira kuti hurumende pachayo iri kunge ichinyatsotarisisa zviri kuitika zvizvitaubatsirawo kumhuri yeZimbabwe. Apa isocial media iri kutaura zvakadaromashoko akadaro. Saka tinotenda chaizvo nemashoko iyayo.
Thank you so much. Please do stay on the line. Regai tinzwe tine muteereri. Tina mufundisi Richard Moyo kusouth Africa. Makadii mufundisi Moyo?
Tinozwa makadiko baba.
Aiwa, tiri wapenyu. Tipeiwo zvamunoda kutaura pamusoro pedambudziko riripo. Tine nyaya nhatu dziri mudariro asi iri kupisa ndiyoi yecyclone Idai. Koitawo nyaya yekuti nyika iri kutsvagirwa chikafu. Pakutsvagirwa chikafu pakasangana nedambudziko irori zvakare redutu mupengo, nyika dzakaita seZambia neMalawi dzaichimbowanisawo Zimbabwe chibage. Ndo kumwe kwacho kwenzvimbo kana madzine matunhu arohwa nedambudziko irori. Koitawo nyaya yesangano rinonzi COTRAD ratinonzwa kuti rakanzi nehurumende rimbomira kushanda kudunhu remasvingo, nenyaya yekuti mapepa aro ekuti ringe richishanda zviri pamutemo haana kunyatsotwasuka. Tipei zvamuroda kutaura panyaya idzodzi.
Okay, tinotendera gani kwasa zvangu vatereri. Chekutanga gani tange nesangano rakamiswa iro. Masangano rakamiswa iro zvasina kukodzera kuti rigone kumiswa, nokuti ndaamwe masangano anobatsira ruzhinji rwenyika mukati menyika kwavanonge vachifamba, especially kumasvingo nekumamise kumasvingo. Saka zvaisafanira kudero, gavhumendi yaifanira kusadero, nokuti masangano akaita sakazvimirira anobatsira zvizhinji sei. Ndaanogona kusvika kune dzimwe nzvimbo zvakafanira like kuna Chiredzuko, kuna Chiredzinotsi, kuna Save. Kunewo matambudziko futi akafanana nemvura achinge yasvika, like vana vazhinji nguva zhinji gore negore varogara vachingori mwana makaro, but gavhumendi haigoni kusvika ukoko. Like gore akapera kune mwana akarumiwa nemukadzi achabva kuita mwana akarumiwa zvikangopara, asi kuti masangano akaita sevanosvika achindobatsira idi achidzama kunyaradza mhuri. Saka gavhumendi aisaifanira kumisa masangano akadaro, ndo amwe anotobatsira nezvimwe zvinhu zvitori nemusoro. Saka gavhumendi aifanira kuti dairo pasi milo siyaka fana iso so ndo vaipa pozi tu inda pana wenye mvura iliku kanganisa ya tukuna ya Malawi nuku Mozambiki singo tuni kunu mzuzo fana na sifu panyewe wangu wana wakatisia ida kutiko ombe chairo patikana njeni jara mungu dana kangi antikanza ni idai ida kutiko ombe chairo nukuti zunuzi nutambu za mvura manayari kita mazuano ino naya isi na tarukano ino naya ni asha ino naya kanganisa vano. But this is also zinu zidongo tingwe soku na mwari pasini kakutu matangu zinu mvula gurene gurupa na mvula ino siya vanu wakawanda maparara ino siya ya mosha saka idambu ziku tungo kumbeo dae mwari wakatunga mili yao nizo teka wana kumozambiki tuwari kumozambiki zinu kafane zinu gare tungo iti kapuna hapu nisha teka urizo ya kwa itika kumalawe saka chungu dae mwari wakatiba tira kutimepo yu isa guna kura mbe chungu tira ni nyika uinyayo kunyika kwa hivyo zinu uinyika saka zinu zinu zato ungo soku na mwari wakuna kutubasira nukutunga mia zinu kunu bochi kawala na ikuba kuwana malawe kamareva nukuna mwari wana Zambia saka kuru katino kuna mira wanu pa zisi ni zazo dai marudenga kwa kutunga mira nchitangu chema putizi ni dabu ziko raitika kukreati hizi kuyi New Zealand zinu za chambu za zikuru kuona wana mati wachi ura wani mzileka fane tuga chungu zona kane guraka pira msa
watakura aywa tinotenda zikuru wa mfundisi moyo erigaiti torewa muatereri tinotenda zikuru
Amen.
Thank you so much. That's Reverend Richard Moyo calling from South Africa on the issue of Cotrad. He says the government should not have taken that step of stopping this organization from operating because the NGOs are helping a lot of people. And on the cyclone Idai, he says he leaves it to God to at least help his people. And I think we have two, three
callers. So okay. let's take Baba Nkosi kuqala. Eh Baba Nkosi khona ucingweni. Baba Nkosi Webster kunjani? Webster Nkosi usakhona Nkosi yami? Mwana Nkosi usetenzwe lapha asazi ukuthi kuhamba njani. Eh wathi ngiye kubaba Apostle Midian Dube umpostoli omkhulu. Umpostoli omkhulu kunjani?
Eh brother Kids kunjani?
Ngiyaphila kakhulu ke yakutsho ukuthi ukubona njani yokuqala izulu elikhulu lelibuyayo okwesibili konke inhlanganiso leyo kuthiwa isivinjiwe amaswingo ubona njani khona
hey kuzima Dube okwezulu uhlupho olukhulu ukuthi obukhathaza kakhulu ukuthi uhulumende le Department of Civil Protection bareti kanganani kuyina sebekwenzile ukuthi abantu especially laba abasendaweni eziphansi ama-low-lying areas babasuse baye bafake endaweni ezibhebhileyo engikwaziyo ukuthi i-budget ye-CPU ayikho ngike ngapartner labo isikhathi eside kwi-NGO forum nangesikhathi izinto zisa-right kungani kuthiwa icatshangwa ekugcineni but isikhathi sokuthi abantu bahlanganisa amakhanda bachiyane le pride ba-engage even abantu outside amazwe outside Zimbabwe kumobilize ama-resources kungakonakali kakhulu abantu okumele basuswe bayefakwa endaweni eziphezulu ngobe ngubone eMozambique leMalawi Dube akukuhle nxa kungafika eZimbabwe kuzalahleka imiphefumulo eminingi so uhulumende kufanele enze ama-priorities zakhe inhlelo zakhe zibheke ukuphepha kwabantu then okwe-organization levaliweyo kuvele kulesikhathi eside kusiza Dube lokhu kuzanywa ukuthi kutshintshe imithetho kubonyisa imithetho inhlanganiso zonezi ezizimele zodwa zingakhona ukusebenza ngiyakhumbula mina kulesikhathi eside ngisenza imihlangano lobhengula entumbani plantry ubone nje ukuthi uyalandelwa ngabantu from i-Department of Peace bangalitsheli lokuthi bakhona so khona lokho bekukhulunywa amalanga wonke ukuthi uhlupho lwama-demonstrations eZimbabwe luvezwe ngama-NGOs mhlawumbe lamanye amaphathi aphikisayo sebekuqinisa ke manje ukuthi ama-NGOs especially la ngathi adila ngama-democratic processes, adila nge-justice, azovalwa amaningi. But ukuvalwa kwawo, kakusoze kuvimba ukuthi iqiniso lingaphumi. ngoba indlela abantu abathola ngazi iqiniso zilenga kakhulu kulezi insuku. I-social media ivulekile, i-internet ikhona. So akuseyizo sikhathi sokuvalela abantu ukuthi bangatholi ulwazi. Kanti-ke ama-NGOs afakwe emthethweni ngohulumende osokuphambanisekile khathesi kuyini. Umpresident uMnangagwa le-government yakhe kababhekane leqiniso ukuthi abantu beZimbabwe iqiniso bayalazi futhi bayalibona. Ukuvala ama-NGOs akusoze kuvala iqiniso. Imilomo yabantu ayivalwa ukuthi i-NGO ivaliwe. And okulusizi ukuthi abantu akade besekelwa yileyo nhlanganiso, uhulumende kashoze abanake, bazonakwa ngubani, bazomelwa ngubani. Ngoba ama-NGOs amela abantu abangelamlomo yokukhuluma. Abathi ngesilungu, they stand for the voiceless. So if you silence ama-voices amela abantu zulu ongalalizwi, abantu bazomelwa ngubani. I don't think ukuthi singakusupporta, singavumelana lakho. Siyakwazi baza kwenza inkani, kodwa thina njengabantu beZimbabwe asivumi. Akuyekwe abantu basebenze, kodwa akulungiselele ukuphepha kwabantu ezulwini elizayo.
Sibonge kakhulu ke baba mfundisi, ungathina kusasa, sibe lempela viki enhle.
Siyabonga.
Yeah, so he says government should work hard to actually help the people that are going to be affected by the cyclone, and at the same time, you know, NGOs should not just be shut down or, you know, controlled by the government. Says that's very dangerous because there is social media, there's everything these days. People can do whatever they want. Maybe let's go to Tish Zinyemba and then we round off the...
Yes,
the,
I think... Yes, Mr. Zinyemba, we see in Malawi, we have seen more than 80,000 people have been displaced so far. And 1,583 roads damaged, 11 bridges destroyed. Do you think this will also happen in Zimbabwe?
Ndingabe kuti handina ruzivo rwakanyanyisa nezvaitika kuMalawi. Ndinodaira kutiwo susu sebazi remamiriro ekunze tinenge tichikwanisa kutaura nezvemanayiro ari kuita mvura. Pandingati pachirungu, beyond that is really out of our ambit. Saka handingade zvangu kuti ndinyanye kutaura.
Mvudzo wangu wangori wekuti mvudzo wangu wangori wakanangana nekuti tichitarisa kusimba kwakaita dutu mupengo iri kuMalawi, taona matambudziko ese awanikwa. Tingatarisira rekuti ringasvikawo muZimbabwe rakadaro zvekuti vanhu vangapedzisira vasiya misha yavo nezvimwe zvakadaro.
Well, atingakwanisi kunge tichine ruzivo kuti chii chiri kunyanya kuitika muZimbabwe. Ndokusaka tichidarira kuti hurumende iri kupane ino urongwa hwakubatsira kunyaya dzakafanana naidzodzo. Asi chatinoziva ndechekuti nzvimbo nenzvimbo ine handingati pachirungu mapeculiarities ayo ne zvichireva kuti nzvimbo nokunaya kwemvura zvinogona kukonzeresa zvakati wandei. Saka chiri chakanyanya kukosha ndechekuti mabazi ehurumende akafanana needu aya ana Metropolitan Department ari kuitei kuti vabatsire panyaya idzi dzokunge pachizonge pachiwanika matambudziko anenge achisvika munzvimbo idzo. Saka imwe nzira ndofanira nzira yatenge tinayo yokukwanisa kunge tichiita tichishachiita aya atingati maalert kana kuruzivisa vanhu kuti aya vediwe nzvimbo yakadai sosichange kunogona kuita zvinhu zvakada sozvakada. Saka parirai ndinodayira kuti izvozvo zvinogona kupa vagari veZimbabwe kana kuti mhuri inenge igerekoko kuona kuti vangabatsirikane sei zvichienderana nemamwe mabato anogona kunge achizobatsira panyaya dzakadai.
Thank you so much, Mr. Zinyemba. Aiwa, tokuregai zvenyu muchisununguka. Tinotenda zvikuru neruzivo rwakadzama rwamakwanisa kutipa nhasi.
Aiwa, tinotenda.
Thank you very much, Tish. Bye-bye.
Gibson, I think we only have how many minutes left? About 10 minutes?
10 minutes, yes.
About 9 minutes.
Yeah, somewhere there.
Yes, and we have Mr. Denford Halimani. He is the lawyer for Cotrad.
Yes. Okay. Is he on the line right now?
I think.
Is Mr. Halimane? Let's hear from our producer whether Mr. Halimane is on the line or not. Yes. So we're told that Mr. Halimane is on the line right now. So now we are talking about the suspension of this Community Tolerance, Recreation and Development Trust. Mr. Halimane, good evening and welcome to the program.
Good evening, sir.
Yes, sir. Tell us about what is going on now with the trust.
Basically, what we've done at the moment is to approach the High Court on an agent basis to try and seek the High Court to set aside the irrational decision by the District Administrator of Mashingo to suspend the operations of Courtside. We believe that the government does not actually have the power to act in the manner that it did. At the moment, we're waiting for the court to call us for a hearing or in the best case scenario to simply confirm that it is indeed set aside the decision without even calling the parties, because we believe that the case is quite straightforward.
Zvikonzero zvipi zvaita kuti sangano rimiswe kushanda izvi?
Hapana zvikonzero zvapiwa. Ndo zvimwe zvatiri kutaura kuti hurumende haina kunyanya dhiya, havana kutevedzera mutemo. Bumbiro dzvare Zimbabwe rakaitwa muna 2013 rinotaura iro kuti avo vari muzvinzvimbo zvekuita madecisions vanofanira kupa zvikonzero kana vachinge vaita madecisions anoafekta vanhu, and in this case havana zvikonzero zvavakapa. Vakangodeedza vanhu vecontract ndobva vavaudza kuti maoperations enyu atosuspendwa, ndobva vatovapa tamba ine masendenzi mashoma-shoma arikungotaura iwo kuti vane zvavaruda kuongorora kusvika vapedza zvavachaongorora maoperations okutrad anenge akavharwa.
Thank you so much. Rambai muri parunhare. Gibbs, tine mumwe mudare wedu, tinava Belief Gaule.
Yes, Mr. Belief Gaule, good evening, sir.
Good evening, my brother Gibbs and
Jonga Kandemiri.
Jonga Kandemiri.
Thank you so much.
Makasimba here vakandembiri.
Nyapila baba.
Gibbs ngiyakhuluma la ngiyamzwe
ukuthi ngile kakhulu mhlobo wami Gibbs. Hayi kunjalo mntomdala. So ke akusitshele ke baba Gaule ukuthi kwenye ke indaba ye contract le yahlupa. Lapha sikhuluma ngehlanganiso le emiswe umsebenzi khona ngale maswingo. So ke uhulumende kaMnumzana uMnangagwa kuthiwa sengani mufanana ke lo uhulumende kaMnumzana uMgabe. So konapo ke abantu bayachinga sibili abo okumangalisa baba.
Yeah, abantu labo bayachinga Gibbs kodwa ke into emangalisayo ukuthi abantu ngeke befana nisho umgabe loMnangagwa. UMnangagwa ngumNangagwa, umgabe ngumgabe, ngabantu ababili abachiyeneyo labo. UPresident Mnangagwa umuntu olethe izinto ezikhanyayo ezinjengokuthi abantu bakhululeke elizweni labo. Njengokuthi kodwa ekukhululekeni kwabantu, abantu abanye basuke bathathe ukukhululeka lokwana bakusebenzise ngendlela engayisiyo, njengabona kwethu kudlulileyo, esibonileyo bubone ngalo odlulileyo, ukuthi abantu bathathe ukukhululeka bese beyeqa bajanqule njengamankonyane besenza into ezingayisizo, bese behamba bechinga izinto zabantu bedestroye ama-properties ngenxa yokuthi sokuthiwe hhayi kanti selikhululekile. Lokwana okwakusenziwa kudala ukuthiwa orobayi robayi akusekho, yinto ehluphayo. Ngokunjalo uMnangagwa ukukhululile, and into nale enhlanganiso nale ezimele yodwa enjengaleyenza kule masingo, sikukhangeleni kusho ukuthi abantu labana kade beqhuba umsebenzi ongayisiwo, abakwenzileyo kuhlolisisiwe kwatholakala ukuthi akuqondanga. Ngokunjalo bamele bazilungisise kuqala. Azifuni abantu ababuya bezihloli, even noma ungakuhamba emazweni anjengabo America labo bani bani, uhamba khonalo ispy ufike ubotshwe. Ikubona izipayi zabo America zaziboshwa kobolokuzeni mntu wakobani emazweni amanye angale aphetheya ngale
Kubo Iran.
Kubo
Iran.
Kubo South Korea la kwe zinda uko na ngayi. Babe bocho la bana manju. Ungahamba kwa wali spy la ngayi. Ungahamba spy za yo zia bocho. Hivi ne Russia ungalozi. Zia bocho. Hii spy za hii spy asi zifunde nizu inleti. Sina manda wabia beza sinetisa wazo serenza la hati kushi. Ule tutuki. Ute wabia beza nizu mse wenzona. Lua wawucho ngile upele. Wachia nile politik. Hii politik ngeze tutina la. Wala wenga ngeni loko kunyo kuni ngiloko.
Yes, Kaule, so what he's saying is that, you know, people are actually abusing their power and freedom. So he says, at the end of the day, this organization may have been doing wrong things. Like, you know, they were not following what they were you know, the kind of registration was stipulating. So at the end of the day, he says, the organization was doing wrong things.
But... was it not supposed to be investigated, then told those bad things?
Because maybe the lawyer can explain. The lawyer,
yes. Maybe before we go to Mr. Halimani, Tinemu Terere, Arifaru Nara, and Tinevamu Zio, and Arifaru Nara. Hello?
Hello?
Hey, Makadi, Baba.
Tiripe, Makadi, Ivo.
Hey, and Zimu, and Zivamu Zio, and... Ndizozo, Vamu Zio, and Mahamu Churongwa, Tipei, Fungwa Zenyu.
Vamziyo ni wani doctor aneso kubanuwa kama ugempuwa maa NGO saka banuwa kama singwa.
Yehe.
Zuni zino shunguru za kwazo. Kana taka zutari sana mamira katanyika ya diye simpawe. Zino gumbuka kana tifari wa wanu anuti batira mnika yaka wama kudai. Iniso kona kwangu ndirunaso kutinyika ya diya tongwane chikara. Nileta filino tuka asiku chikana. Kana wanu wanoda kubatira wanu wala kutambuzika wachifariwa. Kuti wati batire situru kutawuka. Situru kutambura kudai wanawe simba kwa tambura. Ndinoru wazi wa skuru. Endi notenda muna wakata sawa wanomira maimera ya tuwarumuno wa mafinga. Ndino karendaka watere wa skuru. Gawara mbe waka shinga ni basa warukita. Nemiyo CD7 rambaye maka shinga chaisu chaisu. Pa basa ramuru kuitaini. Tinoramba tine mitaka kutigira isi vari pasi pasi tiri kutambura tiri kuchano kune suronda izo zitirunza kuti kuna vanhu vakaenda ku America ikoko vanosvika 200 yeZimbabwe 200 vese vachifambira chimwe chimwe chete zvinorevei nyika dzakaita sana Tanzania dzine vanhu vanosvika 20 munhu umwe andanzawo ndaona pakanyorwa chinzi umwe numwe ari kupa $1,500 per 10 days for 200 vanhu. Asimuzi patara amuna mshonga. Zini zinorwadza chazvo izvo.
Regaitipe mukana kuna vagaule pamwe vanogona kupindura ivari parunare. Vagaule manzwa zviri kutaurwa navamuzioni. Hanzi danho rakatorwa rekumisa basa kotradiro. Havavirinaro. Vanotorinotoshungurudza sematauriro avaita. Vari kutaurawo futi panyaya yekuti mapriorities vanhu vakauya kumusangano uri kuNew York vakawandisa.
Basa racho kana vanhu vacho vachiyawo isisi vachiya kuno kuvechita basa risiriro risiri basa vakauya kuno kuzobetsera vanhu vachiita basa rekubetsera vanhu kunoko hati mabasa acho hatiwafariri mabasa acho hatiwafariri chazva chose ndizvo zvakati zviri pachena kuti pane chinangwa chavo zviri pachena kuti tine zvinhu zvinofamba mushe izvo gurunaboda vamiri aisivo oga maNGOs maashanda zvakanaka mamwe asi kuda zvakanaka
vahalimani munoti ine nyaya iri mudariro iyi
tamsika nezviyu yevakuru ava vanenge vari kuru kutsikira kukanganiswa kwemaNGOs maNGOs tozvati vanobatsira vanhu vakawanda kuri kunyanya iyo iyi yekotradi iyo yaitosevenza nematratiments egavenment akawanda anosanganisira anosanganisira vana vanazek commission nemamwe madepartments egavenment like ministry yeeducation etc saka zvishanganise kuti vazoipa nhasi here ine event kana vakanganisa ingapaitwe investigation kana pawanikwa paitwe investigation poonekwa kuti pane fungidziro hereiri rezvinebwe kuti vaita mhosva then zvoitwa publicly vanhu votongwa kana vachitongwa kana vane mhosva yavanenge vakakanganisa you don't stop my operations. I want to do my investigations. I mean, that's unlawful. And civil as well, you know. You don't arrest to make investigations, which is basically what they have done.
Thank you so much.
Thank you so much, Mr. Alman. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Tich Sinyemba of the Met Office, Mr. Philip Kaule of ZANU-PF, Mr. Mandla Nkomo, an agriculturalist, and then Mr. Denford Alimane, representing Community Tolerance, Recreation and Development Trust. Signing off is Kip Tube in Washington, D.C. Bye-bye, Zimbabwe.
Neni, junga kande miri, nisinga kanganwi, vatere riwese, vakwanza upina mchurongwa, nemi maamchwa namuri mchumbo zaka siyana.